Vakasarudzwa semutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vachapinda muofisi munandira 2025 vaine mubatanidzwa wemasimba kudare reparamende reCongress. Republican Party ichange ine huwandu mumatare ose eSenate neHouse of Representatives sezvakasarudzwa nezvizvarwa zveAmerica zvakavhota. Mutori wenhau weVOA anoshanda ari kuCongress, Catherine Gibson, anotipa zvizere nyaya iyi ari kuCapitol Hill, iyo ndinokuverengerai. Mutungamiri mutsva mudare reSenate reAmerica riri kuuya, iro richange rine nhengo dzeRepublican Party dzakawanda kudarika dzeDemocratic Party, vaJohn Thune vanoti,
"We have a mandate from the American people. A mandate not only to clean up the mess left by the Biden-Harris-Schumer agenda, but also to deliver on President Trump's priorities."
Tine basa ratakapiwa nezvizvarwa zveAmerica. Basa kwete rongochenesa tsvina yatakasirwa nezvirongwa zvavaBiden, Harris naShumer. Asi kuzadzisawo zvinangwa zvemutungamiri wenyika vaTrump.
Vatsuni vatora chigaro chepamusoro-soro muSenate mushure mekunge vaMitch McConnell vashanda pachinzvimbo chimwe chetecho kwemakore gumi nemasere uye vatosangana kare nekuedzwa kwavo kekutanga. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaronga kusvetuka urongwa hwedare reSenate huri mubumbiro remitemo hwekuti rinotambira vanenge vadomwa semakurukota.
The Senate has an advising consent role in the Constitution, so we will do everything we can to process his noms quickly. Get them installed in their position.
Dare reSenate rine danho rekurayira nekupa mvumo iri mubumbiro remitemo. Nekudaro tichaita zvose zvatinokwanisa kuti titambire nekukasika vese vavakadoma nekuvaita kuti vagadzwe muzvigaro zvavo kuitira kuti vatange kuzadzisa zvinangwa zvavo.
Bato reDemocratic Party rakarasikirwa nehuwandu hwaro zvichaita kuti rive nezvigaro zvingangosvika kumakumi mana nezvinomwe mudare idzva reSenate. Vari kutungamira dare reSenate pari zvino vachak Schumer vanoti,
"The American people have presented us with a challenge. We must learn from it."
Vanhu vemuAmerica vatipa chitsvambe, tinofanirwa kudzidza kubva kwachiri.
VaTrump vanenge vaine masimba ekutungamira hurumende kwose makore maviri ekutanga kwetemu yavo. Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika anoti izvi hazvireve kuti muzinda weWhite House unowana zvose zvaunoda kuCapitol Hill. VaCasey Begat, mukuru anoona nezvezvirongwa zvemitemo paGeorge Washington University muWashington DC.
Mitch McConnell had said then that he supports the president's agenda, he'll work with them, but then we saw from nominations to policies that they will provide no votes if they think the president has gone too far.
Mitch McConnell akamboti anotsigira zvirongwa zvemutungamiri wenyika achashanda nazvo, asi takazoona kubva mukudomwa kwemakurukota kusvika kumitemo kuti havasi kuzopa mavhoti kana vakafunga kuti mutungamiri wenyika vari kupfurikidza mwero.
Republican Party yakawanawo huwandu hwenhengo mudare reUS House of Representatives zvakaita kuti ripembedzwe navaTrump.
"Gathering, isn't it nice to win? Nice to win."
Vakasarudzwa semutungamiri wenyika ava vakasarudza mutauriri wedare reHouse of Representatives vaMike Johnson kuti vatungamire zvakare. VaMike Johnson vanoti,
"I believe it will be the most consequential Congress in the modern era, most consequential administration in the modern era, because frankly we have to fix almost every area of public policy."
Ndinovimba kuti richave ndiro dare rakakoshesesa munhoroondo ino. Hurumende yakakosha munhoroondo ino, nekuti kutaura chokwadi tinofanirwa kugadzirisa zvirongwa zvese hazvo.
Asi veRepublican Party vatungamira nehuwandu hushoma kwazvo mudare reHouse of Representatives nezvigaro zvishoma kudarika veDemocratic Party avakavimbisa kuramba vachirwa. Amai Pramila Jayapal inhengo yeDemocratic Party mudare reCongress uye vanoti,
"The Congressional Progressive Caucus will continue to be ferocious defenders of the working class and poor people."
Congressional Progressive Caucus icharamba ichidzivirira zvakasimba vashandi nevarombo.
Nhengo dzedare idzva reUS Congress rechizana negumi nepfumbamwe richatoreswa mhiko yekutanga basa musi wandira 3 gore rinouya. Nyaya yaenda kuverengerai iyi yabva kumutori wenhau weVOA Catherine Gibson ari muWashington.